tiri kupinda muchikamu chechipiri chemavambo etsamba yamupostori Petro yechipiri. Pamwe iwewe uri kuti nemhaka yei tisina kungosvetukira mudziva, tanzwa kuti mupostori Petro vanoti kudii. Ndinozviziva kuti kune vamwe vadzidzisi veshoko ramwari vanokurudzira zvinhu zvakaita saizvozvo. Inini handizvikurudziri, nechikonzero chekuti Bhaibheri harina kunyorwa mumhepo. Ndoda kuti upanzwisise ipapo. Bhaibheri harina kunyorwa kudenga. Bhaibheri rakanyorwa pano panyika, uye rakanyorwa nevanhu. Hongu vaishandiswa naMwari, vaisundwa naMwari. Asi zvinhu zvinokosha kuti uzive kuti Bhaibheri harina kunyorwa muna 2000 kana kuti muna 2001 kana 2002 kana 2003 kana 2004 kana 2005 kana 2006 kana 2007 kana 2008 kana 2009 kana 2010. Hapasiripo pakanyorwa Bhaibheri. Bhaibheri rakanyorwa kare kare zvakanyanyisa. Takaparadzana nevanhu vakanyora Bhaibheri nemakore akawanda. Tingangoaisa pamakore kana tichitarisa testamende itsva angasvike zviuru zviiri. Kana tichitarisa testamende yekare, kwekutanga kwacho takaparadzana nevanhu vaya makore anogona kupfuura zviuru zvina zvemakore kubva patiri iye zvinonasi. Takaparadzana nevanyori veBhaibheri nenguva inoumba nhoroondo yakakurisisa zvakanyanya. Saka zvinhu zvinokosha izvozvo kuti paunoverenga Bhaibheri uzvirangarire kuti Bhaibheri ka harina kunyorwa nezuro, harina kunyorwa gore rakapera, rakanyorwa kare kare. Zvine basa rei izvozvo kuzova kuti Bhaibheri rakanyorwa kare kare? Zvine basa nekuti mararamiro aiitwa nevanhu vakanyora Bhaibheri nemararamiro andaakuita inini naawaakuita iwewe asiyana. Iwewe neni tinonyatsonzwisisana, nekuti iwe neni tinotaura mutauro wakafanana. Chikonzero chaunogona kunditeerera uchiropafadzwa nechirongwa chino ndechekuti unonzwa mutauro wechishona. Dai wakanga usinganzwi mutauro wechishona, ungadai usingateereri chirongwa shoko reupenyu. Asi unoteerera chirongwa chino nekuda kwekuti shona unoinzwa. Saka iwe neni tinotaura mutauro wakafanana. Ukanyatsobatisisa pakutaura kwandaita, ndatotaura zvikonzero zvawanda. Ndataura ini kuti chekutanga, Bhaibheri harina kunyorerwa panyika pano. Kana ndichiti panyika pano, handisikureva kuti harina kunyorwa pasi pano, asi ndoona kuti harina kunyorwa muZimbabwe. Rakanyorwa kunyika dzimwe dzisiri Zimbabwe, ndokwarakanyorerwa ikoko. Harina kunyorerwa kudenga, asi rakanyorerwa kune imwe nzvimbo. Nzvimbo yacho iyo ndo nzvimbo yataakuziva mazuvano sekuti Palestine neIsraeri. Ndo kwakanyorerwa Bhaibheri ikoko, kana kuti yaizikanwa kare seAncient Near East. Ndo kwakanyorerwa Bhaibheri ikoko. Ndo kune yaungati nharaunda yacho kana kuti geography yacho. Saka takaparadzana nevanhu ava panyaya dzegeography. Zvimwe zvinhu zvinotaurwa kana zvitaurwa muBhaibheri kuti iwe unyatsozvinzwisisa uri muno muZimbabwe kuti zvinorevei kana zvichinzi gwenga. Vamwe vedu hatisati tamboona gwenga kubva patakaberekwa. Hatitombozivi kuti chinonzi gwenga chii, asi Bhaibheri inotaura pamusoro pegwenga. Ndo zvinoita kuti nditore nguva kumavambo kwebhuku rimwe nerimwe ndichikupa ruzivo rwandinofunga kuti rwunokubatsira kuzodudzira Bhaibheri. Nekuti kana usina ruzivo irworwo, zvinozokunetsa kunyatsonzwisisa Bhaibheri, kunyatsodudzira Bhaibheri zvakakwana. Saka ndinokupa nyaya dzose dzakakomberedza bhuku iroro kana kuti tsamba iyoyo kumavambo, kuitira kuti paunozopinda mutsamba iyoyo unge uchinzwisisa. Saka tatichekutanga isusu takasiyana nevanhu ava panyaya dzepanzvimbo kana kuti geography kwakanyorerwa Bhaibheri. Chechipiri, ndataura kuti takasiyana navo nenhoroondo kana kuti nguva. Takasiyana nenguva. Rakanyorwa kare kare, izvi zvinotakurarama upenyu hwakasiyana zvakanyanyisa neupenyu wairaramwa nevanhu panguva dzakanyorwa Bhaibheri. Saka maitiro edu ezvimwe zvinhu asiyana. Zvinobva zvatitungamirira pachinhu chechitatu chandataura, ndatiini mitauro chaiyo chaiyo yakashandiswa. Handitinozviziva kuti testamende yekare yakanyorwa vachishandisa mutauro wechiHebheru nemutauro wechiAramaiki. Testamende itsva ndobva yanyorwa vachishandisa mutauro wechiAramaiki. Pamwe ungati mienzaniso ndeupi? Mienzaniso ndepaya paitaurwa naJesu vachimutsa mwana weyaanga akarara akanga afa pavakati talita kumi. Vaitotaura chiAramaiki. Asi testamende itsva yose zvayo yakanyorwa nemutauro wechiGiriki. Saka tine mitauro mitatu yakashandiswa kunyora Bhaibheri: chiHebheru, chiAramaiki, chiGiriki. Testamende yekare chiHebheru nechiAramaiki, testamende itsva chiAramaiki nechiGiriki. Asi iwe neni tinotaura chiShona, iwe neni tinotaura chiNdevere, iwe neni tinotaura chiRungu, iwe neni tinotaura chiTonga, iwe neni tinotaura chiVenda, iwe neni tinotaura chiKalanga, iwe neni tinotaura mitauro inotaurwa zvikuru sei muno muZimbabwe nemuno muSouthern Africa, chichewa, chinyanja nezvimwe zvakadaro daro, chitswana, chisutu nezvimwe zvakadaro daro. Ndomitauro yatinotaura. Inova mitauro yakasiyana zvikuru nemitauro yakashandiswa pakanyora Bhaibheri. Saka pakanyorwa Bhaibheri pakashandiswa mitauro iyi inoda kuti iwonzwisise zvimwe zvinhu pamusoro payo usati watanga kungomhanyirira kuda kududzira Bhaibheri. Dambudziko ratiinaro riri kuita kuti tive nemachechi enhema, handityi kuzvitaura, pane machechi akawanda enhema, zvinobva pakuti kune vamwe vanhu vanomhanyirira kududzira Bhaibheri ivo vasina kuridzidza. Vanomhanyirira zvinhu zvavasingazivi. Vanoita aya anonzi machimbidza kumedza kutsenga vachada. Pane mapato andinogona kutotaura, handichaatauri zvangu nekuti ndoda kunzi munhu akanaka, saka handichadudzi mazita. Pati pane mapato akawanda wanda anoita zvechinamato akabuda mukusanzwisisa Bhaibheri. Machechi chaiwo chaiwo ari kuzvidaidza kuti machechi nhasi uno akabuda mukusanzwisisa Bhaibheri. Izvozvo zvinokonzera dambudziko nekuti chechi idzodzo hadzizogoni kudyidzana nemamachechi. Dzinotanga kutarisa mamachechi ese dzichifunga kuti ndeyekunyeba. Nekuda kwekuti mamachechi ese anenge achiwirirana muzvakawanda. Ukaona chechi yako ichiti zvainosiyana nedzimwe chechi, ndo zvakanyanyisa kuwanda kudarika zvainowirirana nedzimwe chechi, zvibvunze mibvunzo. Handidi kukubvunza mibvunzo yacho inini, iwewe wega pache zvako. Zvibvunze kuti chinomboita kuti tinzwe Bhaibheri zvakasiyana nevamwe vese chinokonzera kudaro chii? Dzimwe nguva zvingangodaro zvichikonzerwa nokuti pane kakusanzwisisa kakabva pakusaziva maverengero eBhaibheri. Bhaibheri muteereri harina kunyorwa nechirungu. Usazombonyeberwe kana zuva rimwe chete. Ndinonzwa vamwe achitoda kutorumbidza mamwe maversion eBhaibheri, anzi King James version, ndo version yaMwari chaiyo chaiyo. Bhaibheri harina kunyorwa nemutauro wechirungu. Harina kunyorwa chero neShona. Harina kunyorwa chero nechiNdevere. Harina kunyorwa chero nechiTonga kana chinyanja kana chichewa. Bhaibheri rakanyorwa nechiHebheru, chiAramaiki nechiGiriki. Ndo mitauro yakashandiswa iyoyo pakanyorwa Bhaibheri. Saka zvinhu zvandoda kuti uzive izvozvo. Saka ndichigara ndichikupa zvimwe zvinhu kumavambo kwebhuku rimwe nerimwe zvandinofunga kuti izvozvo zvinokubatsira pakunzwisisa bhuku ratinenge takatarisana naro. Iye zvino tiri mutsamba yakanyorwa naApostori Petro yechipiri. Muchirongwa chakapfuura tainyanya kutarisa zvikuru sei kuti ndiani akanyora tsamba iyi negakava rakavapo. Chimwe chezvinhu chinokonzera gakava rakakurisisa patsamba yaApostori Petro ndechekuti vadzidzi vetestamende itsva vanobvuma kuti muApostori Petro vakanga vasina kudzidza. Pane umbo hwakawanda huri mumagwaro hunoratidza kuti muApostori Petro vakanga vasina kudzidza zvakanyanya. Asi paunozoverenga tsamba dzinonzi ndedzaApostori Petro, dzakanyorwa nemutauro wechiGiriki chakadzidza zvakanyanyisa zvekuti zvinobva zvanetsa kuti ubvume kuti ndo vakanyora. Muna asina kudzidza agonyora zvakadai. Zvakafanana nekuti uona tsamba iri kunzi yanyorwa nomunhu akaita grade 1 asi yakanyorwa nechirungu chine mazivhoko akakura chaizvo uye chakashandiswa zvakanaka zvakanakisisa. Ushaya kuti komunhu wegrade 1 angagona here kutaura chirungu chakaita saichochi. Ndo zvinounza gakava zvandaida kuedza kuburitsa pachena zvikuru sei muchirongwa chakapfuura. Saka chikamu chino chandaa kupinda nhasi ndicho chikamu chichapedzisa mavambo uye chichatitungamirira muchitsauko chokutanga chetsamba yamupostori Petro yechipiri. Chishuwo changu senguva dzose ndechekuti Mwari wekudenga atipe mweya wokunzwisisa, uye ndinotenda kuti wakaona nguva yokuverenga magwaro andakakupa muchidzidzo chakapfuura. Mutsamba yamupostori Petro yechipiri tinonzwa tichitaurirwa chokwadi pamusoro pokupinda kuri kuita dzidziso yenhema. Chandinoda kuti ugocherechedza chaizvo ndechekuti icho dzidziso dzenhema dzave kubata ushe muchechi zhinji, chinova chinhu chinoda kurwiswa chaizvo. Uye mupostori Petro anotaurawo nemashoko anoratidza kuti tinenge tichifanirwa kurwisana nedzidziso dzenhema. Uye panongove nenzira imwe chete zvayo mupostori Petro yaanobudisa kuti ndiyo yatingagona kukunda nayo. Mupostori Petro anotaura achiti iye tinokunda kuburikidza nekuziva chete kana kuti neruzivo chete. Ufunge, kuziva shoko raMwari ndicho chete chombo chikuru chatingakunda nacho muvengi Satani. Munhu mumwe nomumwe anofunga kuti angada kukunda angangokunda chete kuburikidza neshoko raMwari. Ndinoda kuti ubatisise shoko iro rimudikani kuti munhu haangotendeuki chete nokutenda muna Kristo, asi kuti kunyange nemukuziva. Munhu anofanirwa kunge achiziva Kristo Jesu saKristo. Ufunge munhu anofanirwa kuziva Kristo chaizvo, kwete kungomuziva chete. Ndichitaura pamusoro penyaya iyoyi ndinoda kuti uzoverenga zveevhangeri yakanyorwa naJohani chitsauko 17 pandima yechitatu. Evhangeri yakanyorwa naJohani chitsauko 17 pandima 3. Nekufamba kwenguva muchidzidzo chino ndichazenge ndichikupa zvemamwe magwaro andichada kuti uzoverenga. Kana ndichitaura pamusoro pekuziva Kristu, ndinenge ndichitaura pamusoro pekumuziva, kwete pamusoro pekungomutaura nomuromo chete. Ichochi ndicho chimwe chinhu chinokanganiswa nevanhu vazhinji muupenyu hwekunamata. Vazhinji vanongotaura chete Jesu nomuromo, asi havamuzivi iye chaiye mumwoyo yavo. Uye vamwewo havatombotauri chero nezita rake chairo. Ndakamboverenga pamusoro pemumwe munhu ari mhiri kwemakungwa uko, uyo akatanga chechi yake yaanodana achiti chechi yavaKristu. Asi zvinondishamisa ndezvekuti izvo iye haana paanombodana zita raJesu kana raMwari. Ichochi chinobva chava chiratidzo chokunyengera uye kupinda kwenhema muzvinhu zvaMwari. Vanhu vazhinji nhasi uno vanoda kuvanda nechechi, asi ivo vachirasha vanhu vazhinji. Mudikani, kana ukaverenga tsamba yamupostori Petro yechipiri zvakanaka, ndinotenda kuti uchawana kuyambirwa kukuru kwazvo. Kazhinji ndinoona vanhu vachida chaizvo vachitanga machechi avo pachavo asi pasina Jesu wacho. Ichocho ndicho chinhu chakanyanya kuipa chaizvo. Iye munhu anongoda chete kutanga chechi pachisina Jesu haana kusiyana nemunhu anoda kutyaira motokari isina mafuta. Zvino chokwadi ndechekuti icho hapana kana chingabuda. Dzinongova shungu chete dzisina chinobuda. Kana uri muKristu, unofanirwa kuziva Kristu Jesu muupenyu hwako. Ndakambotaura mumwe musi pamusoro perwiyo runoti irwo, kuziva Jesu ndiwo upenyu. Ufunge, kana munhu achinga aziva Jesu anenge awana upenyu. Zvino ndinoda chaizvo kuti unzwisise kuti kana ndichitaura kumuziva uku, ndinenge ndichirevei chaizvo? Ndinenge ndichireva kunyatsomunzwisisa chaizvo. Kuziva pamusoro pake, munhu anoziva Jesu haangaite zvokufungidzira pamusoro paJesu wacho. Anenge ane zvose pamusoro peupenyu hwaJesu. Izvozvo ndizvo Mwari zvavanoda kuti tigomuziva muupenyu hwedu. Chidzidzo chikuru mutsamba ino handi chete chepamusoro pedzidziso yenhema, aiwa, asi kuti chimwe chinhu chikuru chinokosha ndechekuti icho idzo nhema dzacho tingadzikunda sei muupenyu hwedu, uye tingadzivirirwa sei kana nhema dzichinge dzapinda muchechi. Kudzivirirwa kwacho ndiko chete kuti munhu ave nokuziva. Ndatiini munhu anofanirwa kuziva Jesu? Mudikani, ndati kuziva. Kumuziva Jesu zvokumuziva chaizvo. Zvino ruzivo rwacho irworwu munhu angaruwana sei muupenyu hwake? Ichocho ndicho chimwe chinhu chinonetsa vanhu vazhinji kwazvo. Mupostori Petro achitaura, anotaura pachena chena chaipo kuti kuziva kwacho uku kunowanikwepi. Anobudisa pachena kuti ruzivo rwacho runobva mushoko raMwari. Ndichadazve kuti wogofanoverenga tsamba yamupostori Petro yechipiri, chitsauko chekutanga pandima 19. Tsamba yamupostori Petro yechipiri, chitsauko 1 pandima 19. Ndinotenda kuti ukadaro uchazenge uchigadzirirawo chidzidzo chokutanga muchitsauko chokutanga chetsamba yamupostori Petro yechipiri. Unoona hama yangu, upenyu hwechikristu haungovi chete kubarwa, asi kuti kunyange nekukurazve. Kana munhu achinga abarwa, chimwe chinenge chichitarisirwa ndiko kukura, kwete kukura chete asi kuti kukura muna Mwari. Munhu anoda Mwari anofanira kukura muna Mwari nomunyasha dzaMwari. Ndichadazve kuti ozoverenga chitsauko chechitatu chetsamba yamupostori Petro yechipiri pandima 18. Tsamba yamupostori Petro yechipiri, chitsauko 3 pandima 18. Iko zvino ndinoda kuti tigotarisa chimwe chikamu chinokosha muchidzidzo chino. Chikamu ichochi ndicho chete chinotipa mamiriro akaita tsamba yamupostori Petro yechipiri. Chinotipa zviri mubhuku racho. Nechinguva chiduku chasara ndinoda kuti tigoongorora chikamu ichochi. Muteereri usakanganwa kuti tichiri kuenderera mberi nechikamu chechipiri chemavambo etsamba yamupostori Petro yechipiri. Mavambo etsamba yamupostori Petro yechipiri. Iko zvino chikamu chataa kupinda, chikamu chemamiriro etsamba yamupostori Petro yechipiri. Mamiriro etsamba yamupostori Petro yechipiri. Tsamba yamupostori Petro yechipiri ine zvikamu zvinosvika 6. Chikamu chimwe nechimwe chiine zvikamu zvacho pasi pacho. Iko zvino ndinoda kutarisa chikamu chimwe nechimwe ndichibudisa zvidzidzo zvatinowana muchikamu choga choga. Chikamu chekutanga chinobva muchitsauko chetsamba yechipiri yamupostori Petro yechipiri, kubva pandima yekutanga kusvika pandima 14 muchitsauko chekutanga. Chikamu ichi chinotaura pamusoro pekuti kuwedzerwa kwenyasha dzechikristu kunounza kugutsikana. Uku ndiko kuziva kwakakwana pamusoro paJesu Ishe wedu naMwari. Ihwohwo ndihwo chete hwaro apo upenyu hwechikristu hunogona kuvakwa. Kana upenyu hwechikristu husina hwaro, munhu haangakure muna Mwari kana muupenyu hwekunamata. Vose vanobudirira muupenyu hwekunamata vanongobudirira chete kana vane hwaro muupenyu hwekunamata. Izvi ndizvo zvatichange tichidzidza muchikamu chekutanga. Chikamu chechipiri chinotangira pandima 15 kusvika pandima 21 muchitsauko chekutanga chetsamba yechipiri yamupostori Petro. Chikamu ichochi chiri pamusoro pekuidzwa kwesimba ramagwaro kuburikidza nokuzadzikiswa kwechiprofita. Ufunga hama, chinondifadza chete ndechekuti icho magwaro anobva apa chiedza kune vanoteerera Mwari munguva yerima. Chiedza chete ndicho chinodiwa kuti chigone kubudisa munhu murima. Chidzidzo ichochi ndinotenda kuti chichange chichibatsira chaizvo upenyu hwedu, sezvo tichirarama munguva yakaoma upenyu kudai. Upenyu hwanhasi hauna kusiyana nokunge tichirarama murima. Zvino chinhu chimwe chete chingangodiwa ndicho chiedza chaMwari, icho chinongobuda chete kuburikidza neshoko raMwari. Chikamu chechitatu ndicho chinobva muchitsauko chechipiri chetsamba yamupostori Petro yechipiri. Chikamu ichochi chine chidzidzo chikuru kwazvo chiri pamusoro pekuti dzidziso dzenhema dzakaunzwa navadzidzisi venhema. Ichocho ndechimwe chezvinhu zvinoda chaizvo kuti munhu ange achingwarira muupenyu hwake. chechi pachayo inofanirwa kusvinurira chinhu ichochi. Kana chechi ikarwisana navadzidzisi venhema, ndinoziva kuti dzidziso yenhema haingapindi muchechi. Asi chinhu chimwe chete chinonetsa ndechekuti icho vanhu vazhinji vanokundikana kuziva vadzidzisi venhema. Chikamu chechina chinobva pandima yekutanga kusvika pandima yechina muchitsauko chechitatu chetsamba yechipiri yamupostori Petro. Chikamu ichi chinodzidzisa pamusoro peunhu hunova nemunhu pamusoro penyaya yekuuya kwaJesu kechipiri. Handizivi hangu kuti nyaya iyoyi unoitorawo sei muupenyu hwako uye kuti uri kuitei pamusoro pekuuya kwaJesu. Uye chikamu ichochi chinobudisa pachena pamusoro pokuidzwa kwedzidziso dzenhema. Chikamu ichi chatangira pandima yekutanga kusvika pandima yechina muchitsauko chechitatu chetsamba yechipiri yamupostori Petro. Chikamu chechishanu chinobva pandima yechishanu kusvika pandima 13 muchitsauko chechitatu chetsamba yechipiri yamupostori Petro. Kunyange zvazvo chikamu ichi chiine zvimwe zvikamu zviduku zviri pasi pazvo, icho zvacho chinotaura pamusoro pechinangwa chamwari pamusoro penyika. Ufunge Mwari havana kungosika chete nyika vasina chinangwa. Mwari vane chinangwa pamusoro penyika ino. Chikamu chiduku chekutanga pasi pechikamu chino chinotaura pamusoro penyika yekare. Chechipiri chinotaura pamusoro penyika yanhasi. Nyika yekare inotaurwa kubva pandima yechishanu kusvika pandima 6 mutsamba yechipiri yamupostori Petro. Nyika yanhasi ichitaurwa kubva pandima 7 kusvika pandima 12 mutsamba yechipiri yamupostori Petro. Nyika inouya ndicho chikamu chechitatu. Chidzidzo chacho chichange chichibva pandima 13. Zvikamu zviduku izvi zvinobva pasi pechikamu chikuru chechishanu. Chikamu chekupedzisira mutsamba yechipiri yamupostori Petro chinova chechi 6 chinobva pandima 14 kusvika pandima 18 mutsamba yechipiri yamupostori Petro chitsauko 3. Chikamu ichi chine chidzidzo pamusoro pekuziva Mwari kunopa munhu kukura mukuziva Ishe namuponesi wedu Kristu Jesu. Mudikani, ndinoda kuguma pano nechidzidzo chanhasi. Muchidzidzo chinotevera tichange tichitanga chitsauko chekutanga chetsamba yamupostori Petro yechipiri. Shoko rangu kwauri nderekuti iro kuziva Jesu ndiko kukunda zvikuru sei munguva ino apo upenyu hwemunhu hunenge rima nokuda kwokuoma kweupenyu. Nyengetera kuti Mwari wokudenga vakuunzire nyasha uzive Jesu muupenyu hwako. Mwari vakukomborere.